Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 6/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Mukaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona, munokwanisa kuona chirongwa ichi live izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinombomira kupa mutongo waro panyaya yekuti amai Priska Mupfumira wopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa razivisa mapurisa kuti nhengo dzaro dzichapinda mumugwagwa musi wa16 nyamavhuvhu dzichiratidzira. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Erica Ndewere nezuro vakambomira kupa mutongo wavo panyaya yekuti gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira wopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete. Amai Mupfumira vakasungwa musi wa26 chikunguru vachipomerwa mhosva yekuita uori kukambani yeNASA, asi kuburikidza nemagweta avo vari kuramba mhosva iyi. Matikitivha ari kuongorora nyaya iyi vatrust Chinembiri vakaudza dare kuti amai Mupfumira vainzvenga-nzvenga apo vainge voda kusungwa uye vainge voronga kutiza munyika nevamwe vanhu vekuChina vanonziwo vaichisidzira zvapupu. Dare raMajor Street rakaramba kupa amai Mupfumira mukana wokubisa mari yechibatiso pasi pemutemo unopa mapurisa mvumo yekuchengeta munhu muusungwa kwemazuva makumi maviri nerimwe. Asi mutemo uyu unofanira kushandiswa here munyika ine utongo hwejekerere? Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinowira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga.
Pamutemo zviriko izvozvo pasi peCriminal Procedure and Evidence Act kuti hurumende inogona kukumbira kumatare edzimhosva kuti munhu abatwe asina kuburitswa mutorongo kwemazuva makumi maviri nerimwe chete. Asi tinofanira kuziva kuti zvinhu izvi hazvifaniri kungoitwa nje, kureva kuti mukuru wevachuchisi kuti achizonyora kana kuti gurukota rinenge rapiwa masimba iwayo kuti rinyore gwaro rekutaura kuti munhu abatwe asiri kunze kwemazuva atarwa aya, zvinototora kunge paine nyaya hombe huru huru kwazvo, kwete kungonyora seiko zvino. Zvichireva kuti panyaya iri pamberi pematare edzimhosva yatiri kuzwa iko zvino iyi yamai Mupfumira haisiyo nyaya ingakodzera kuti itorerwe matanho epamusorosoro iwayo.
Ko zviri kunzika vane magwaro ekufambisa maviri, mapasipoti, uye vanenge vakati nonokei kuzvipira kuti vaende kuzaki kwavainge vadaidzwa pachinziwo vari kufungidzira kuti vanogona kunge vaida kutiza?
Kwete, hazvinei. Izvozvo zvese zvamareva, zvese izvozvo zvinoongororwa kumatare edzimhosva pasi peganhuro yekuona kuti munhu angapuwa here mukana wekuku tongwa achibva kumba kana kuti kwete. Zviri vematare edzimhosva, kwete kuhurumende. Aiwa, hapasipo panopinda nyaya iyi yekuti paiswe chikumbiro chekuti munhu abatwe kwemazuva makumi maviri nerimwe chete, hapasi ipo. Izvo zvinofanira kuti zvionekwe mudare redzimhosva kuti ndizvo here kana kuti kwete, asi ngatirangarireika kuti mai Mupfumira munhu anga ari nechiremerera nebasa guru kwazvo mukati meZimbabwe, anozivikanwa anga achigara mukabhineti zvakarewo muparamendi, zvichireva kuti munhu anooneka mafambiro ake asingagore kungo nyangarika nyore. Nekudaro anofanira kupuwa chiremerera ichocho sekuti kana vachitongwa nyaya dzavo dzitongwe munhu achibva kumba vapa zvibatiso zvakaringana kumatare ezimhosva. Vanhu vakawanda vane nyaya dzakadaro varipo, nyaya dzinotongwa dzopera pasina kuvabisira mukana wekuti vatongwa vachibva kumba nekuti havasati vawanikwa vaine mhosva. Zvakakosha kuti mutemo uteverwe nemazvo uchikwenenzverwa kuti zvisaita sekuti yava nyaya yekurwisana isiri yemutemo. Nyaya yekuti mutongwa usati wavapo, nyaya isati yatsvagurudzwa, poita sekutoti vava kutongwa vasati vawanikwa vaine mhosva.
Asika hurumende haizoti here kune mamwe makurukota aifanira kumira pamberi pedare akazotiza vakaita sana Kasukwere. Tiri kunzwa futi nyaya imwe cheteyo kuna vamuzembe, nekudaro vanenge vakuomesera vamwa.
Kwete, kana hurumende ikadaro inenge ichikonewa. Zvakare ngatirangarirei kuti nyaya dzanavakasukuwere navamuzembe vanhu vakapuwa mvumo pachena kuti vafambe kubuda munyika kuti vanorapwa kunze kwenyika. Zvinozivikanwa, zvakanyorwa pasi mumagwaro. Zvekuzokundikana kwavo kudzoka yava imwe nyaya, asi haisi nyaya ingashandisirwe munhu wese.
Asi vanhu vangakwanise here kuenda kudare repamusorosoro kunopikisa icho chiga ichochi chinoti munhu anokwanisa kuchengetedzwa muusungwa kwemazuva makumi maviri nerimwe chete?
Hongu kwazvo kwazvo, izvi ndizvo tinotenda kuti ndo mashoko akaturwa namuzvinafundo vamadhuku vachitaura kuti pane mukana wekuti ani naaniwo zvake aende kudare guru renyika. Vachinotaura kuti chikamu chemutemo ichi hachina kuringana tichitarisa bumbiro remutemo ratiinaro iko zvino.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare kuLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa nezuro rakasvitsa kumapurisa tsamba yokuzivisa kuti nhengo dzaro dzichapinda mumugwagwa musi wa16 Nyamavhuvhu dzichiratidzira pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekuoma kweupenyu hwevanhu munyika. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti zvakaitwa nebato ravo hakusi kukumbira mvumo kumapurisa kwete, asi kuti vatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika zvekungozivisa mapurisa. Studio 7 yaedza kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vange vatobva kubasa panguva yatavafonera. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaTamborinyoka kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu taendesa tsamba kumapurisa nenyaya yezviyunyuto zviri munyika. Nyika iri kutambudzika, mapuraizi akwira, fuel yakwira, hakuna magetsi, hakuna mari, zvese munyika zvakwira zvinhu zviri kunetsa. Saka taendesa tsamba tichiti tida kuexercise right yedu iri mubumbiro remutemo section 59 yekuratidza kutsutsumwa kwenyika maererano nekutadza kutungamira kuri kuita hupende vamunangagwa. Zvinobvumidzwa izvozvo nebumbiro remutemo. Saka ndotsamba yataendesa kumapurisa tichiti haiwa, tida kutenderera zvedu munyika, tichiratidza kutsutsumwa kwavanhu zviri murunyararo, asi tichiita kodzero dzedu, tichiexercisa kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo yenyika.
Mapurisa ati akupai mhinduro here? Tichiona kuti nyaya dzekuratidzira idzi vanenge vanozogunyuna kuti dzinopedzisira dzaparadza midziyo nezvinhu.
Hatisati tapuwa mhinduro zvedu, asi tarisiro yedu ndeyekuti isu hatisi kukumbira mapurisa. Tiri kuzivisa mapurisa, ndandao zvinotaura mutemo. Tinofanira kuzivisa mapurisa kumeka shuwa kuti iwo mapurisa auya nokumeka shuwa kuti kodzero dzedu dzazadzidzwa. Kodzero iri kunzi inofanira kuprotektwa nebumbiro remutemo haisi kodzero yemapurisa yekurambidza vanhu. Ikodzero yevanhu yekubvumidzwa kutsutsumwa kwavo kana kubvumidzwa kusapota hurumende. Saka kodzero inonzi inofanira kuprotektwa neconstitution ikodzero yevanhu yekuratidza kutsutsumwa. Asi mapurisa edu sekutaura kwamuri kuita anowanzozvipa masimba ekubvumidza kana kurambidza demonstration, asi ivo vasingafaniri kunge vaine masimba iwayo. So tinofungidzira kuti vachateerera zviri mutemo kuti tichabvumidzwa kuratidza kutsutsumwa kwenyika, chinova chinhu chatoda kuita murunyararo tichiteedzera mitemo yenyika.
Kuratidzira uku kuri kuitwa muHarare chete here kana kuti mune urongwa hwekuti kuitwe nyika yose zuva rimwe chete?
Aiwa, tanyora tsamba yekuti tida kuita zvedu muHarare. Tsamba yedu iri kutaura zvemuHarare chete.
Tichionawo nyaya yezvinyunyuto zvamataura, zvinyunyuto zviri kubata vanhu vese kwete nhengo dzenyu dzeMDC chete. Mune vamwe vamuri kushandawo nawe?
Aiwa, taisa tsamba kumapurisa atakamirira vanhu veZimbabwe. Sekuziva kwenyu tiri musangano muhombe chaizvo unotungamirira maguta makuru munyika. Vachamisa vakaita mavhota anopfuura 2.6 million. Saka kureva kuti tine vanhu vakawanda munyika. Zvichemo zvataisa zvichemo zvokubata vana veZimbabwe. Ende zvichemo izvi hazvina basa kuti uri ZANU-PF kana kuti MDC, hazvina basa kuti uri wenda kana kuti uri wendu. Zvichemo zvokubata vanhu vese, nyaya yemagetsi ari kuuya pakati peusiku kunge muroi, nyaya yefuel yakwira mapurisi, nyaya yemutengo iri kukwira nevashandi vane mari isiri kukwana, nyaya yevanhu vari kupuhwa chikafu zviri kuchenderana nekuti unosapota bato ripi. Zvinyunyuto zvine vanhu vakawanda munyika zvisinei nekuti vanotsigira bato ripi.
Tinonzwa hurumende ichitsanangura pamusoro pemamwe matambudziko amuri kunyunyuta nawo achinzi ari kukonzerwa nekushayikwawo kwemvura zvakaita seukariba ndo zvakonzera kushayikwa kwemagetsi, kwotiwo kushayikwa kwemari yekunze kuri kukonzerwa kushayikwa kwemafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro. Hazvisi zvikonzero zvamunokwanisa here kunge muchitora musati mapinda mumugwagwa muchitambira zvikonzero izvi?
Aiwa, munofanira kuziva kuti magetsi ari kufanira kutanga kushayika munyika. Magetsi ewaya dzemumusoro dzekudhonza kwavatungamiri venyika ndo magetsi ari kutanga kushayika iwaya tisati tatanga kushaya magetsi ewaya munyika. Semazivire enyamunoita patakaenda kusarudzo dza2018, nyaya dzese idzi matambudziko ese ati kusangana nawayo zvingori zvimisikidzo chete, zvingori zviratidzo chete, kana kuti atingati masymptoms edambudziko chairo riri munyika iro rinova resarudzo yakabirwa muna 2018. Saka hongu totaura zviri matambudziko, asi nyaya chacho iri pasi, nyaya iri yakazorora panyaya dzese idzi inyaya yekuti tine sarudzo dzakabirwa mugore ra2018. Idzodzo sarudzo ndo dzakakonzera yatingati crisis of confidence. Saka zvatakuona zvese izvi angova masymptoms edambudziko chairo chairo rinova rekubirwa kwesarudzo munyika.
Avo vanga vari mutevedzero wemunyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro mumatunhu mazhinji dzinoda kuti paitwe kuratidzira zvikoro zvisati zvavhurwa kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Mutungamiriri wesangano iri vaOrbert Masaraure vanoti musangano wakaitwa kuGokwe South neZuro wakabuda nechibvumirano chakafanana nechakabuda kunhengo dzesangano iri kune mamwe matunhu, vachitizve nhengo dzavo dzinoda kurega kudzokera kubasa panovhurwa zvikoro kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nhengo dzeboka reattitudes dzakasangana kuGokwe South muZuro dzakarangana nyaya yekuti nyaya yekuratidzira kuti muhoro yedu iwedzerwe inofanirwa kuenderera mberi. Vakasimbisa kuti pamusoro pekukurumidza kuvhara zvikoro kwatakaita pazororo rino, tinofanira kuti tiwane nguva yatinosangana tipinde mumastreets tichiratidzira zvine mutsindo. Vakatiwo zvakare panovhurwa zvikoro hatifanirwa kunge tichidzokera kumabasa kusvikira nyaya yemuhoro yedu ichinge yagadziriswa.
Ndivanani vakange vari pagungano iri uye zvimwe zvakabvumira mwande zvipi?
Gungano ranga ririko kuGokwe South iro ranga riine varayiridzi vanosvika makumi matatu enhengo dzedu vachizeya nyaya dzakasiyana siyana. Vakawanawo nguva yekuevaluata zvazvaitika mukotoro yapfuura. Vakaona kuti kotoro yapfuura haina kudzidza kwakaita vana nenyaya yekusawirirana kwevadzidzisi nemushandirwo wavanhu vahurumende. Vakakurudzira hurumende zvakanyanya kuti iongorore nyaya yemushandiro watiri kuita kuti dzidzo yedu isarambe ichiparara. Vakaziya zvenyaya dzekuti patinonoungana kuCongress yedu yemuna December ndidzipi nhaurirano dzavanoda kuti dzinge dzichitungamira pakutaura kwedu. Vakaona nyaya huru yavakasimbisisa yakatsokera zvepanyaya yekuti tingaita sei kuti tiwane living wage sevashandi.
vaOrbert Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti vemakereke vari kuedza zvine simba kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vaite hurukuro. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yeshuga. MuNewsday mune nyaya inoti bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rapa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa masvondo maviri ekuti vaite hurukuro navaNelson Chamisa richiti kana vakasaita izvi bato iri risaratidzira zvine mutsindo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kuzimbabwe kwakatonaka. Yamuri kutaura neni, kuzimbabwe kwakanaka. Hapana kana one tiri kutomboshayika kana one. Zvipatara tinazvo, fiu tinayo, nhamo tinayo, zvipatara tinazvo, but hazvisi muZimbabwe, chiri kuseri kwenyika.
Kadini makadini vatereri nevashamariri weStudio 7. Ini ndinoitwa Saunyama ndogare muDepeti. Apa zviri kutaurwa naana Chuma ava handifungi kuti zvine musoro zvinoenderana nezvinhu zvetiri kuona isusu. Isusu zvinhu zviri kukwira, zvinhu zviri kuramba zvichikwira, zvichidhura zvese nechikonzero chekuti iwo akakwidze fiwo. Hamenoti tekisi yavari kuwedzera pafiwo, tekisi yacho vari kumboidini, iri kumboende kupi? Because hationi zveiri kushanda. Anopedza akubata-bata kuti Jobs gara wakataura matireti, ivo havana kuende kuhondo vachivhundutsire varungu. Isusu hatimbofi takazombovasapota kana dai vakatipe miriyoni pamunhu pamunhu. We never support them. Chetiri kuda isusu, isusu tinosapote munhu watinenge tichida akangopinde mupawa. Foreign currency yavari kuchema iyo tinoswera tamudirira. Ivavava hatina, vanonyepa. Ukavape mari yacho vanodya, hapana kana chetiri kumboona. Kana dai ukafambe mutauni muHarare, unotoona kuti zimota rasvika apa ndiminista nhingi kana kuti ndinhingi uyu kana kuti ndinhingi. Izvozvo izvo ndo zvekupedze mari yenyika, ndo zviri kuita kuti nyika isvike peiri kusvika apa. Vakabvise US dollar nemama currency kuti asashanda, washandise zimudhora. Ko chakamboite kuti kuZimbabwe kwacho tishandise isusu US dollar? Vachigadzirisa here? Havana ava vakadhakwa.
Manheru akanaka maswera sei vashamarari veStudio 7. Hai, isu taswera ndimutimba uyo muSouth Africa, Johannesburg. Vachuma ngavarege kufananidza Chamisa na Malema. Hazvina tombofanana kana. My elections emuno muSouth Africa they were free and fair, uye zvakanyatsoonekwa kuti vaRamaphosa vakahwina my election. Manje kuZimbabwe zvakaonekwa kuti vamunangagwa vadyiwa maelection, asi koti yakavapa masimba ekutonga. Saka ngavarege kufananidza vanhu ivava. Uye zvavari kutaura zvekuti vari kurekonaizwa, vamunangagwa vari kurekonaizwa SADC, United Nations, everywhere, sa president weZimbabwe. Hazvina nebasa rese, isusu vana veZimbabwe we are not recognizing Mnangagwa is our president. That is simple.
Yakuzvimbira manje sarudzo iya manje. Makabira, makabira vakomana vezano, zvinhu zvinototi zvikwire, zvivo inototi ikwire. Pakaipa. Chiregai zveinjisare ndai chibvumai kuti makabasarudzo muinde kudialogue uku. Zvinhu zvinotokwira izvi, vakomana mahwani chaivo chaivo. Ndimurambi zvakari pajobheka pa mahwani.
Pamusoro vashamarai vose veStudio 7, vateereri veStudio 7. Ndizvangu zita rangu ndonzi Munyaradzidziva kana Tadius, ndiri kuno kuguta reJoburg ndichigara zvangu muMahembe nasekuru vangu vamadhandaro. Zimbabwe riyatiwira urombo. Vatungamiriri vedu rivatinzira tsitsi vamunangagwa hoshuwa vambomira kuwesta mari vachibuda vachimboita zvavo zvimwe zvavanongoita ngoronga nzendo dzimwe dzisinganzwisisiki. Vakazimagazisa nyika magetsi ivo kavachiona kampani yemagetsi iko ichikundikanawo kubhadhara mari. Ivo saprezidendi vanofanirwa kugadzirisawo papo voisa imwe mari papo vabhadhare. Bhozi ndomutungamiri wenyika ndafanirwa kugadzirisa zvinhu zvose zvinonetsa munyika. Saka ngavazama kuti vabatsirwe kampaniyo yemagetsi. Mwene magetsi munyika tivewo hatizotora mapasipoti nekugadzisa mabhethi edu nezvitupavo zvedu munyikavo muonekwewo senyika. Ndatenda hangu.
Makadiko vateri veStudio 7, zita yangu ndinoitwa Peter Chiwara ndichigara muBorodhewo. Ndiri kungonyi nzanzi vakarwa nedambudziko resaikoni idai hanzi haisina chikafu. Edwe chikafu mabisu wa chakati wababa chikafu chacha chaka inda kupi chikafu chesu cha idro chacha chikafu chacha chaka inda kupi chikafu chesu ni matani ni matani chikafu wa ibisu muna yapu wa chikafu wada kongoro wa muna yakato vura mashopo ima ndo wakano kato vura mabusiness wakitengisa zunzo wa shawepu wa kusayako ni dayu na sita wakunza wa kusayako ni dayu wanachia wakutofane nzara kuna chikafu wakumana uori wajua waka oma nuntupa nunzo anima soja wakuno kubazu nzino yapu wa wana
Makadi, watevenyu rive studio 7. Ini ndinonzi akudziwe majaka, ndiri kuBotswana kuGaborone. Inini nyika yeZimbabwe yazo ndirwadza. Ndinorwadziwa zvekuti ini ndinofunga kuti dai vamunangagwa taigona kuvaona ka. Taikwanisa kuvasunga pangoro.
Makadiko vashamariri veStudio 7 nevaterere vese. Ndoda kuti ndakanangana nenyaya yemunyika medu hesh vakomana takuvara nyika yedu vakomana iri kuenda kumawere chiro zvavanenge vachiti nenge dzavo sevanadiko vachiti zvichanaka zvichanaka chokwatinoona tsona kuti hash hapana chichanaka pazvinhu zvacho zviri kuramba zvichiti dzvanya chaiko chaiko havasi kudzora tsvimbo problem wori kuvakuru vedu vehurumende hapana muchechi woumwe apo vose imba hava vanhu avo saka ndovanhu vari kuti kuvadza ivavo wori havasi kutombonzwira tsitsi kana saka heshe nongotiwo zvakaoma nyika yedu zvaitoda kuti mwari apindire nekuti chai chai neutongi hwatinahwo chero tikanzi vhijeni 2030 chero tikai vhijeni 2050 zvakangofanana hapana chichambochinja apo kunze kwekungoramba tichingotambura saizvizvi vatikuvadza varume ava chero zvavanoti zvanzi ndivo vakarwa hondo but hondo indofunga kana ichirwiwa inorwiwa nyika ini kwete zvokuti kwanzi unorwa nyika hondo yekuti iwe ndo unofanira kuzosununguka
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yetanzania nezuro yakapomera umwe mutori wenhau mhosva yekuchenesa mari kusabhadhara mitero nekubatsira vanoita zvinhu zvisiri pamutemo eric kabendera uyo ari muusungwa anonyora achishora mutungamiri wenyika vajohn magufuli nehurumende yavo pamwe chete nebato riri kutonga rechama chamapinduzi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuda kunyaradza vanhu vanoishora mazana nemazana evanhu nezuro akaratidzira muguta guru recameroon yaonde vachida kuudzwa kuti hama dzavo dzavasungwa vasiri kuzikamwa kwavari vari kupi vakuru vejeri guru remuyaonde vakaendesa vasungwa kunzvimbo dzisati dzazikanwa mushure mokurwisana kwakaitika mujeri iro rakavakirwa vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu asi range riine vanhu zviuru zvitanhatu muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vakafa mushure mokupfurwa kutexas nekuohio vapfuura makumi matatu vachitaura kekutanga mushure menjodzi idzi mutungamiriri wenyika vadonald trump vashora indaneti zvirwere zvepfungwa nemavhidhiyo games vachiti ndizvo zvinotuma vanhu kuti vapfure vamwe mugari wemuwashington vafrank guni vaudza studio 7 kuti zvataurwa navatrump hazvikodzeri munhu wemutungamiriri wenyika vachiti vatrump vaifanirwa kutarisana nechikonzero chenjodzi idzi zvakakwana
isu kana tichitarisa maringe nezvataurwa nemutungamiriri wenyika vatrump tinonzwa kudzimbikana mumwoyo nekuti kana tikanyatsokuzviongorora chavataura chaicho hapana zvavanga vachitaura zvekuti vanoona iwo maonero avo ndeyekuti kuurayiwa kuri kuita vanhu vachishandisa pfuti vachiti zvinokonzerwa nemavhidhiyo games nekudari nezvimwe zvakadaro, hazvisiri izvo zvinotaurwa nemukuru wenyika. Hazvisiri izvo zvinotaurwa nemunhu aroda kugadzirisa dambudziko. Dambudziko rekupfurwa kwevanhu muno muAmerica riri pachena.
Dambudziko nderei?
Dambudziko nderekuti vanhu vanobvumidzwa kutenga pfuti dzakawandisa vachiita zvavanoda, vachiita madira ajojina. Kana vanhu vapfurwa, vanhu vanongochema mazuva mashoma shoma kuti zvaitirwei zvaitirwei, asi hapana chinochinja. Dambudziko guru nderekuti bato rinotungamirirwa navaTrump remaRepublicans rinowirirana neavo vanogadzira nekutengesa pfuti zvese nembumburu dzacho.
So kuona kwenyu imimi, munofunga kuti dene vati chii?
VaTrump vanga vachida kugadzirisa nyaya iyi vaingotarisa kuti zvii zvingaitwe zviri practical. Chekutanga, tinoziva kuti izvozvi nhasi chaiye kutaura kwatiri kuita uku, mune mitemo miviri yakapaswa kulower house yekuti vanhu vaongororwe vasati vatenga pfuti idzi. Ndowekutanga. Wechipiri ndewokuti panotengwa pfuti idzi vanhu vasabvumidzwa kutenga pfuti dzakawandisa, kunyanya idzo dzinotakura mbumburu kana kuti mabara akawanda anogona kuuraya vanhu vakawanda panguva imwe chete. Uye kuti vanhu vapote vachitariswa kuti vatenga pfuti waitenga nemugwara here, waitenga zviri pamutemo here, unobvumidzwa kunge uinayo here, uye mbumburu dzauri kutenga dzinoenderana nezvawati uri kutengera pfuti iyoyo here. Mutemo wakatopaswa kuhouse asi wakamiswa kusenate neivo maRepublicans bato ravaTrump. Zvinge zvakaitarwa navaTrump zvakafanana nababa vanoraradza, chidhakwa vakatodhakwa. Asi vari kupenga kuti hatidi kuona vanhu vanodhakwa vachinwa doro, ivo vakadhakwa kare. Nekuti zvavanga vachitaura zvekuti muAmerica hatidi mashoko ekushora mamwe marudzi, hatidi mashoko eruvengo zvehatred, nekuti ivo ndivo vanototungamira kutaura mashoko iwayo.
Mukutaura kwavo nevatori venhau vapomerawo mhosva pamavhidhiyo games, munoti chiina zvezvi?
Tikatarisa dzimwe nyika, mukatora Japan neSouth Korea, vanoona mavhidhiyo ari more violent, ari violent kupfuura ari kuna asambonzwa kuti kuJapan kana kuSouth Korea vapfuura vanhu kana kuti vacheka vanhu nemapanga vanenge vachiona ikoko. Dambudziko muno idambudziko rekuti futi hadzina kumbogadzirwa kunzi dzive matoi, hadzina kumbogadzirirwa kuti vanhu vangogara nadzo mumba. Idzi izvombo zvekuuraya, ndo zvadzakadzigadzirirwa. Saka iwo kana vachiti vanhu ngavarambe vaine pfuti, vanenge vachifunga kuti dzichashandiswe kuitei.
Imimi manga muchida kuti vaTrump vadii?
Ndanga ndiri inini vaTrump ndaingoti ndakuenda kudare remakuru, kudare reparamendi remuno recongress kundoti ngatiisei mutemo unoti munhu wese asiri wepamutemo, angava muuto kana mupurisa, haafanirwe kugara aine pfuti. Pfuti dzobviswa mune vanhu vezvemutemo ndoo chete vaakubvumidzwa kubata pfuti vachiprotekta kana kuti vachidzivirira zvingaita kuti vanhuwo zvavo vasakuvadzwe. Ndo mhinduro chete iripo, zvimwe zvese izvi matakana navanenge vachiita.
Dr Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare repamusoro reHigh Court rinorumbomira kupa mutongo waro panyaya yekuti amai Priska Mufumira vopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa razivisa mapurisa kuti nhengo dzaro dzichapinda mumugwagwa musi wa16 Nyamavhuvhu dzichiratidzira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.